Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 12, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yezano PF iri kuita zvinhu zvakawanda kusimudzira upfumi wenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT riri kukwikwidza richinzi MDC Alliance vaDouglas Mwonzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga ritsigiro rwebato ravo muHighfields muHarare vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai election. Musangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa neZuro pakati pevamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende wakatadza kubudisa chimuko mushure mekunge paita kupesana. Makundano enhabvu yepamusoro yePremier Soccer League anodzoka mudariro nhasi masikati mushure mezororo renguva ndefu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yezano PF iri kuita zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. VaMnangagwa vataura mashoko aya pakuparura kwavaita urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo rezano PF pamberi pesarudzo dzemabai elections dzakatarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Bamberi rezano PF, bamberi rapresident Emmerson Ndabuza Mnangagwa.
Vashara muEpworth nhasi pamberi pezvuru nezvuru zvavatsigiri vebato ravo pavaparura urongwa uhu nhasi. VaMnangagwa vati bato ravo rezano PF pamwe nehurumende yavo vari kushanda zvakasimba kusimudzira upenyu hwevanhu munyika yose kuburikidza nekusimbaradza nyaya yekurima, kuvakwa kwemafactory mumatunhu nezvimwe zvakadaro. VaMnangagwa vatiwo hurumende yavo iri kushandawo zvakasimba kuti vanhu vagere munzvimbo dzisina mapepa edzimba dzavagere vawaniswe mapepa anoratidza kuti ndivo varidzi vedzimba idzi kana kuti matitle deeds. Vati vagari vemuEpworth nedzimwe nzvimbo dzisina mapepa dzakaita seCaledonia vachapiwa mapepa aya munguva pfupi iri kutevera.
Hatikwanisi kubvisa munhu tomuisa murod kwete. Anotenda pakarod maanenge aenda munenge muna magetsi mune running water. Tozotsvaka kuti tinozovaisa kupi. Pamusoro paizvozvo vegeo special team yaprofesa Murira vari kuona kuti vanhu vangani in all these locations vatinosungirwa kupa title deed. Waona title deed yako sendiyo yava yako yava nhaka yako. Wava nemapepa ako anoratidza kuti iyi nhaka yachasiyira vana nevazukuru nevazukuru vako.
Mashoko avaMnangagwa aya atambirwa nemufaro nevamwe vatsigiri vavo vanga vari pamusangano uyu vakaita savaJacob Ndawana.
Tinotambira mashoko ababa nekuti ndo vakasarudzwa kuva mutungamiriri anova kuti akaenda kuLiberation anova anoziva hadhisipi yataiva naye nevarungu kwakusina ivo vatinoti maalisa aendi nedzimba. Saka isu tinotenda neurongwa hwavaita vachiita kuti vanhu vagare zvakanaka pava nesettlement. So kuuya kwataita tinotsigira urongwa nehuchitaurwa
wana urumele tungano na baba na Dr. E.D. Nyongabo.
Zvichakadai, vamunangagwa vatendawo kuti mune kusawirira nambato ravo, zvitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzema by elections, pamwe nesarudzo dzema province ebato ravo dzakaitwa nguva pfupi yadarika. Vamunangagwa vakurudzira vose vakakundwa musarudzo idzi kuti vashande pamwe chete nevakahwina, vachichikuru ndechekuti musangano wavo ukunde musarudzo. Vatiwo mapato anopikisa, hafe akatonga munyika, vachitiveru zhinji vanoziva bato ravo sebato riri kushandira kuzadzikisa zvido zvavo.
Wanipa uri kuvatongi, vatongi ndivo vakaungana pano, vesisi havapo nokuti havatongi. Kune vakafunga kuti, wanoziva kuti nokuti kuZambia, pane pati iriko, PF, I think, achilema, yakapinda ikoko. Saka, wokuno, mwise mdenda, anzi zvazvaita kuZambia zvakuya wokuno, regai ndikuudzei nyaya iyi. Indai, hama dzangu, muvudze ava varume ava veopposition kuti kana munhu akatanga kufamba netsoka achibva muno muHarare achienda China anotanga kusvika neari muno anoenda kuna State House veopposition asati asvika.
Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati simba rekutungamira rinobva kuvanhu kwete mumuromo memunhu.
Chatinoziva isu ndechekuti vanhu ndo vanodecida kuti achatonga ndiani, and munhu wese mumaprovinces ose atri kufamba ari kuti ngaapinda ake mukomana. Saka isusu takangomirira isusu 2023 patri kuziva isusu kuti chabuda ne 6 million votes, 2/3 majority in parliament, nekuzotoro zvakare ma local authorities. Saka isusu basa ratina rezvinezvi nderekuregister mavoters, kuona kuti munhu wese anyoresa kunyanya vechi diki kuitwa kuti 2023 election mukomana apinde.
Vashitaura upamusangano wezanu PF uyu, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, vakurudzira vemapato ezvimatongerwo enyika kusanganisira bato ravo kuti atsvage rutsigiro murunyararo, vachiti zvetsvimbo mugodzi ave matakadya kare.
Ngatitaurirei vanhu vedu murunyararo kuti vanzwisise urongwa hwedu hwekusimudzira nyika. Hatichadi mhirizhonga, hatichadi vanhu hazvina zvazvinobatsira kuti tirwisane kubvisa mumwe ziso kana zino, hazvina zvazvinovaka. Tinoda kuvaka nyika yedu murunyararo mukubatana.
Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kuzivisa vatsigiri vavo kuti ivo nemutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi vakabvumirana pamusangano wavakaita nezuro kuMozambique kwakare kuti vavake factory yesimbi kumanhizi, pamwe neimwe ichange ichiita zvegas kuBuzi kuMozambique, zvichabatsira nyika mbiri idzi mukuwana simbi pamwe negas uye kusimudzira upfumi hwenyika mbiri idzi. Sarudzo by elections dzakatarisirwa kuitwa musi wakurume 26 munzvimbo makumi maviri nesere dzeparamende uye mumawadhizana nemakumi manomwe nerimwe chete dzekanzuru. Kuitwa kwesarudzo idzi kunotevera kudzingwa kwakaitwa vanhu vakawanda muparamende nemumakanzuru neMDCT yavaDouglas Monzora, pamwe nekufa kwakaita vamwe vanga vaine zvigaro izvi. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Frank Chikowore.
Nyika!
Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaDouglas Monzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo muHighfields muHarare, vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemaby election. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamusangano wavaita kunhandare yezororo mumusha weHighfields, vaMonzora vati vafara neuwandu hwevanhu vapinda musangano wavo nhasi. Vati nhengo dzebato ravo dzichapinda musarudzo dzeparamende nemakanzuro dzichakunda, uye vafara kuti vanhu vapinda musangano wavo nhasi wekutsvaga rutsigiro vanga vasina kumanikidzwa.
Iko zvinezvi tikatarisa estimation pana vanhu vedu vanogona kusvika kuma 5,000 people, ende vanhu ava havana kutimwa, vauya vega vachida musangano wavo.
Vati kana MDC Alliance ikakunda, ichagadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe munyaya dzese.
Chekutanga chatoda kuitira vanhu muno muZimbabwe ndechekuti tinofanira kupedza urombo hwapinda muZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kunonga svosve nemuromo, vana veZimbabwe vari kutambura.
mumwe musigiri webato reMDC Alliance Kiki Mwe audza Studio 7 kuti anotarisira kuti mubato rake richakunda musarudzo zvikuru sei muHighfields West maanogara.
Muno tinotoda Dhagi. Dhagi ndewedu, hatitomborasa Dhagi, ndewedu, totomuvhotera chete.
Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
Mapato matatu makuru munyika anoti ZANU PF, Citizens Coalition for Change neMDC Alliance anga achitarisirwa ose kuparora urongwa hwawo hwekutsvaga rutsigiro pasarudzo dzichaitwa mwedzi unouya. Asi Studio 7 yanzwa kuti bato reCitizens Coalition for Change harina kuzokwanisa kuparura urongwa hwaro kuulawayo nezvikonzero zvisati zvaziikanwa. Mutevedzeri wemutungamiri webato iri waWelshman Ncube ndo vanonzi vanga vachifanirwa kunge vari kutungamira urongwa ihwohwo. Taedza kubata murongi wemisangano muCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvizhinji, asi vati titauri nasachigaro webato iri mudunhu reulawayo wavati vanonzi vaStole avo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Takundikanawo kubata mutauriri webato iri mudunhu reulawayo waSweden Chirodza. Vamiriri vevashandi vehurumende pamwe nevamiriri vehurumende vakasangana nezuro muHarare kuti vazere nhaurirano dzemihoro yevashandi pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council, asi zvinonzi havana kukwanisa kuzonyorerana chibvumirano chezvavakanga vasunga mumusangano uyu. Vamiriri vevashandi vanonzi vakaramba kusaina chibvumirano ichi vachiti hurumende itange yaturunura mashoko ayo ekuti yakanga yamisa basa varayiridzi vasiri kuenda kumabasa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita nemunyori mukuru weApex Council vaJeff Dzatsunga.
Ichokwadi pakaitwa musangano weNorth Joint Negotiating Council wanga uri musangano wekuti sezvo papamboitwa mumwe musangano wokutanga tinzwe kubva kuhurumende kuti pazvikumbiro zvataataita pane zvipi zvakabuda. Nokuti isu hatishandi nezvinenge zvangobuda kana kuti zvinenge zvataurwa mumapepa. Saka takakwanisa kuita musangano uyoyo, hurumende ndo yaifanira kuti zivisa zvayauya nazvo. Saka zvayakauya nazvo ndo zvatakapakurira kuvanhu.
Zvii zvakauya nehurumende zvamakapakurira kuvanhu zvacho vaDzatsunga?
Zvokuti izvo vakati mari yemaRTGS yanga ichifungidzirwa nevazhinji kuti pamwe ndo pachabva 100 US, aiwa handizvo, iyoyo iri kuwedzerwa ne20% yo back deposit kuJanuary. Then $100 kwakupavidzira pamuhoro kureva kuti ichiwanikwa iri mari yokuAmerica USD, kureva kuti USD package yava 175 dollars yatinowana iri mumhako yokuAmerica. Ndo zvakabuda mumaererano nezvemari, uye kuti vanhu vangoziva kuti mari yemaRTGS sezvandataura pekutanga inobhekitetwa kuJanuary iri yakapapidzirwa ne20% ye100 dollars ichatanga muna Machi kuti vanhu vaiwane. Saka ndozvizhi zvikuru zvakabuda pamusangano.
Saka imi makatambira here zvese zvakauya nehurumende izvi sevashandi?
Isu sokuona kwedu takaona kuti zvanga zvaita nani zvikuru chero zvisina kusvika pataitarisira, zvokuti takaona sekuti chinhano chimwe chekuti kuri kutanga vanhu vanogona kutora vomboona kuti tozotaurirana zvepamberi kuti toita roadmap ipi kuti tidzokere ku2018 kuva riyataikora nguva zvinhu zvichanga zvichiri nani.
Musangano wakaitwa panguva iyo hurumende yazivisa kuti varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachambomiswa kwemwedzi mitatu. Makabata sei nyaya iyozi?
Isu takati hatikwanisi kusaina chibvumirano kana imi musina kubvuma kuti muchadzokera. Munotaurira vakuru venyu kuti dai waro marega kudzinga vanhu, nokuti vanhu ava muri kuda kudzinga kana kuti vamuri kuda kupa chitarafa. Vanhu vakaratidzira mukuburikidza nekuti zvinhu zvazvisina kumira zvakanaka, kuburikidza nokuti mari yanga isingakwanisi kuuya kuvasingakwanisi kuuya kubasa. Saka isa kati chocho chikumbiro cha saka isa gaji pinde mchikumbira iyo akata asiko ni tunongono taura numuro izu kikatikana mati munono taura numuro saa isu atia paniso kutinyore ali pasine mchikumbira maela neshumesha tata msaishi droma batila atakaso ita saka atakaso koti wasiwa kwaki wasiwa kwaki.
Munyori mkuru we Apex Council wa Deft Zatsunga vari parunare Muharare ne Studio 7. Bazirezo utano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nedenda reCovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 kubva zvayatanga pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevana kana kuti 5374. Vanhu zana nemakumi manomwe nevana 174 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika yose pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe nemazana maviri ane gumi nevana kana kuti 231,214. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayava namuongororo dzaitwa nhasi. Yashika nguo ya kudeti mbotari sazaitika kune dzimwe nyika. Kereke Roman Catholic in Cameroon inoti varume vakanga vakapakata zvombo nemusi wechishanu vakabvisa mupanda wechimwe chikoro chevasikana chine mukurumbira chiri mudhorobha reMamfe rinogara vanotaura rurimi rwechirungu riri kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kwenyika iyi. Vanotaura chirungu vari kurwira kuzvitonga ndo vakati vane chekuita nechiitiko ichi vachiti vakafanisa chikoro ichi negadziriro yachakaita yekupinda mumhemberero dzezuva revechidiki dzakarongwa nehurumende muyaonde musi wa11 kukadzi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kutarisirwa kuita hurukuro parunhare nhasi mugovera. Panguva iyo zvinhu zviri kuwedzera kusamira zvakanaka zvichitevera kutyirwa kuri kuitwa Russia kuti yagadzirira kupinda nechisimba muUkraine. Washington yatambira mashoko epamusoro-soro ekuti kupinda nechisimba uku kunogona kuitika nekukasika zvemusi wechitatu. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaatigira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Lucia Gunguo vanova ivo vanoita mabasa akawanda vachishanda nemadzimai. Vanoita basa rekunge vari ivo mufundisi uye zvakare vari ivo gweta uye vaine sangano ravo rinomirira madzimai. Regaitende kwavari tinzwe kuti nhasi vachange vakapfeka nguwani ipi.
Tinotenda chose, tinotenda nekuti koka zveshuwa zita rangu ndonzi Mai Gunguo. Sezvataurwa ndiri mufundisi asi ndinopfeka maheti akasiyana siyana. Pamwe pacho ndinenge ndiri kansela ndichitaura nemadzimai nemafamilies vanenge vapererwa. Pamwe pacho ndinenge ndiri mufundisi ndichidzidzisa zvakare makereke ikoko. Pamwe pacho ndinenge ndiri lawyer ndichipawo advice yezvemitemo kuti vanhu togarisana sei mudzimba zviri maringe nezvemitemo. Saka heti dzacho shuwa dzakawandisa.
Tombotarisa kuti uku kutanga kwegore ra2022 zvii zvamungayambirwo kune vakateerera zvakanyanya kukosha nyanya kumadzimai kunge vange vakatarisira irongo rerimwe.
Chekutanga chandinoda kukurudzira kumadzimai ndechekuti gore richitotanga, in fact tingadai tichitoti dai takanga tatotaura navo raakunopera rakapera, kuti hakuna gore idzvara unopinda usina chinhu chawakanyora pasi kuti ndiri kutarisira kuita ichi nechichi. Upenyu huye hwokungorarama, kumuka kurara nekuswera, kumuka kurara nekuswera hauna pahunotisvitsa. Tinofanira kuve madzimai akarongeka anoti gore richipera rinotera racho ndakutoziva kuti pamwe ndoda kuti ndizvidevelope inini semunhu womudzimai. Pamwe zvinoreva kuti ndiri kudzokera kuchikoro nekuti kune vamwe vachiri madzimai echidiki nekuda kwekuti munhu anenge akakurumidza kuroorwa. Tinoona vamwe vana vanoroorwa vari kuma 16-17-18 years mwana acho tizira kutodzanemba but age yacho achiri mwana mudiki. Ngatimbotorai for example kuti munhu kana une makore 30 ekurarama, isu tiri vanhu vanobhilivha in long life. Saka kana uchararama makore 80 iwe uchiri pa 30 chete, apa uri kuona kuti 30 waya unawo haana kumira zvakanaka. Saka ndogara here tichitambura mamwe 50 asara, kana kuti ndotora sarudzo yekuti pa 50 asara apa regai nditore 5 ekuzvidevelopa, ekudzokera kuchikoro kana iri O level ndoita, kana kuri kuzvisimudzira kubva ku O level pamwe ndaitawo diploma, pamwe ndazviendesawo ndaitawo degree rangu, pamwe kudzidza kwandaita, pamwe kubika makeke, pamwe kugona kusona, pamwe kutengesa. Asi tiri kuti munhu womudzimai haikona kugara, wana chaunoita, develop yourself mugore rino ra 2022 kunyanya kuti uwane chehuviri. Because kana ukagara uri mudzimai usina panowanika munhu anogona kukuti chibo batawo dhora iri nekuti une chauri kuita, upenyu wacho hauboreruki. Ndogara ndichiti kune madzimai, chii chaungapirwa mari kana munhu akasangana newe uchifamba kana kuti muri murodhi? Chaangakupira mari chii? Une here zviri muhandbag zvauri kutengesa? Pamwe uri kutengesa mhete, pamwe uri kutengesa mafrutsu, pamwe uri kutengesa mazai chaiwo. Wana chimwe chinhu chaunacho chauri kuita chinoita kuti upuhwe mari. Pamwe zvichida unogara pamba pako, pamwe panotori nejurawo negedhi, pane here chakanamirwa pagedhi ra ako chinoita kuti vanhu vakatarisa pagedhi pako vanoti regai tichapuke tivape mari? Vamwe vanogona kunge vakanyora mafriziti pano, mari yemafriziti yoita kunge shoma. Asi kupera kwezuva mafriziti achitengwa, munhu anogona kuverenga dhora rake, anoverenga $2 dzake. Saka taramba upenyu hwekurarama nheru usina kuverenga mari. Namata asiverenga mari, tora madhora uise pao ega, tora ma$5 uise pao ega. Kana dai ari mabhondi ako iwayo, chora ma-20 bondi pao ega, ma-10 bondi pao ega, ma-50 bondi pao ega. Verenga mari. Ukaona warara usina kuverenga mari, urombo huri kuuya. Iwe ramba urombo, tangira pauno kwanisa ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Tinokutendai amai Gunguo, tichange tiri kuenderera mberi nehurukuro iyi svondo rinouya. Tichange tichida kunzwa kune avo vari kurarama vari kumaruwa kuti zvii zvamuri kusangana nazvo, tigowanikwa tichizviisawo pane penyuro vhiki nevhiki. Kana muine zvamuri kuda kutaura, munogona kuwanikwa imi muchititumira maWhatsApp message panhamba dzedu dzinoti +1 202 714 8675. Nhamba dzedu zvakare +1 202 714 8675. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvinotokupa chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro nemunyore mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions, kana kuti ZFTU, vaKenya Chamyarira, pamusoro pekukokwa kwavanoti vakaitwa kumusangano negurukota rezvevashandi nemabasa vaPaul Mavima kuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda wavo weState House nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Ngatinzwei vaShamyarira vachitsanangura.
Chekutanga ndechekuti nyaya yekuti tionane nemutungamiri wenyika yakabvira makore maviri apfuura. Kubva pataka launcha tripartite negotiating forum tina ivo president vaMnangagwa, takanga tavimbisana kuti taizofanira kuzopota tichisangana periodically tichibriefana nemutungamiri wenyika sezvo TNF ichichewa negurukota revashandi vapo Mavima. Zvimwe zvinhu zvatinenge tarangana imo muTNF, mamwe makurukota ehurumende anowanikwa aine kugombedzeka kuti aimplemente izvozvo. Saka saizvozvo tenge tine kodzero yekuti kana taronga zvataronga zvinofanira kunge zvichisitwa directly kumukuru wenyika, vanhu vapresident. So makore afamba tisina kunge tichivaona, asi takaramba tichingozvitaura mu management committee TNF uye mu TNF yekupedzisira yatakazoita walkout takataura chasara apa ndechekuti tichionana nemutungamiri wenyika patakaita walkout ZCTU ZFTU ne Apex tese takaita walkout I think gore rakapera tikabva tanyora matsamba kumutungamiri wenyika kumaofisa avo kuti taakuda kuchionana nemi sezvo tatadza kuwirirana.
Saka isangano renyu rega here rakokwa kumusangano uyu reZFTU?
Haisi ZFTU yoga iri kuenda ikoko, kuri kuenda masangano makuru. Tinoziziya tose kuti masangano makuru munyika muno anomirira vashandi iZFTU neZCTU neApex Council. So tisu tiri kuenda kunosangana nemutungamiri wenyika totaurirana nhunha dzedu.
Tiri kuona kuti mapiwa mukana wamagara muchichemera kwemakore maviri. Chii chikuru chamuchaenda kunosvitsa kumutungamiri wenyika chamungati chiri kuchemerwa nevashandi?
Chikuru chandingade kuti mhuri yeZimbabwe nekuti vashandi vese vazive kuti chatiri kunotaurirana takaisa musoro pamwe chete ndechenyaya yekuti muhoro iko zvino hauchakodzera, hauchaita kuti uwanikwe uchibhadharwa nemaRTGS kana nemabhondi. Muhoro waakutongoda kuti uchibhadharwa nemaUS dollars. So ndo chini chatiri kunotaurira president ichocho kuti chiitwe. Uye kunofana kudeclare yatinoti national minimum wage inofana kunge iripo kuitira vaye vashandi vanoshanda kuma organizations asatave nema NEC vanowanawo waro unovapundutsa. Chimwe chatiri kutaura futi chakasimba inyaya yekuti kumonopolizewa kuri kuitwa nyaya dzetransport. Zupuko haina right yekuti imonopolize through an individual. Irambidze mao makombi anokwanisa kunge achitakura vashandi kuenda nekudzoka kudzimba dzavo nevana vavo kuenda kuzvikoro nekuda kwemumwe munhu anoda kumonopolize zvinhu izvozvo. Zvinofanira kuitwa put to a stop nekuti zvipo pachezvaiti haikwanise kubata capacity yevashandi vanoswera vakamira vachizvimba makumbo vachizvimba ito nekumira. Zvinofanira kustopwa izvozvo. Hatidi kunyeperana kuti tine railway chitima. Chitima chinotakura vanhu chichienda navo kupi kwacho? Hani chinongofamba chete nekune marailway lines uko kuna namufakos uko. Vashandi vese munyika muno vanobva kumufakos. Ko vekuchitungwisa, ko vekumalbra, vekumebrain, vekupi kwesoko. So ndozvo zvimwe zvatida kuti tionesane na president izvozvo. Nenyaya yecorruption. Corruption inofanira kuonekwa ichiitwa put to an end. Isu takagadzirira kuvapa umbowo neuchapupu zere wecorruption dziri kuitika mumaplant level through mashop steward members edu mumaindustry ese akafakachira nyika ino. Tinokwanisa kunge tichizviita izvozvo. So nyaya yecorruption tichaitaura zvakasimba kwete zvekumbonyarana zvezvi. Takanangana zvekare futi neudzvanyiriri wavepo modern slavery iri kuitwa nemachina vachiprotectwa nemasecurocrats. Zvinofanira kuti zvitaurwe once and for all. Toda kutora a clue kune zvinoitika kuZambia. Muchina akaonekwa achiita abuse asingaite follow ma labor laws, asingatedzere mitemo yenyika ino, ngaaite pack and go. Tinoda investor anoya muno achiestablish a win-win situation. Iye anowanawo pundutso, vashandi vedu vachiwanawo pundutso, nyika yedu ichiwanawo pundutso zvekare. Kwete vanhu vanoya vachitoita ma makeshift arrangement ekuita loot and corrode our people and dehumanize them. Izvozvo tinoda kuti tive clear kuna president kuti izvi sevashandi we are not going to allow that.
Ko vakasatora matano ezvose zvamune mataura izvi. Matano apa munozotorawo imi sevashandi.
Vakasateerera zvinhu zvatinenge tataura navo izvi, vachazoona kuti shuwa 2023 vashandi vachaita voter apathy kana kuti vanenge vaenda kunovhota vanonovhota vachiti no, ngatichinjei titsvage zvimwe.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yeZANU PF iri kuita zvinhu zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaDouglas Monzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo muHighfields muHarare vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai election. Musangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa nezuro pakati pevamiriri vevashandi vehurumende pamwe nevamiriri vehurumende vakatadza kuwirirana pamusoro pevarayiridzi vakambomiswa mabasa. Makundano enhabvu yepamusoro yePremier Soccer League adzoka mudariro nhasi masikati mushure mezororo renguva ndefu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tamba mboja, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga kandemire, nikiti murani zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweza kusihlwa ngomgqibelo mhlaka 12 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungamile Nkumo. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe achiyeneyo asungule imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections namuhla. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bavotele iZANU-PF hantshi amabandla aphikisayo afana le-MDC le-Citizens Coalition for Change. Obulawayo umsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa, uMnumzana Welshman Ncube ukhuthaze abasekeli beCitizens Coalition for Change ukuthi bavotele ibandla lakhe ngoba iZANU-PF isiyehlulekile. Kodwa ukudonselana kuyaphambili kuleli bandla kobulawayo phezu kwabantu abamele bancintise kukhetho lwamakhansila kumawadi amabili. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Douglas Monzora laye usungule umkhankaso webandla lakhe eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe abalisa iZANU-PF iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa kanye le-MDC ekaMnumzana Douglas Monzora namuhla asungule imikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngoMbimbitho. Umkhokheli weZANU-PF njalo engumongameli welizwe uMnumzana Emerson Mnangagwa uphawule umkhankaso welakhe ibandla ePuerth lapho akhuthaze khona abasekeli beZANU-PF ukuthi bayevota ngobunengi kungene amakhansila abo ngoba awebandla le-MDC lele-Citizens Coalition for Change bekhohlakele. Uthe njalo akumelanga baphatheke kudlakela.
Mutupo weZANU-PF kubva pasi kusvika kumusoro runyararo kuwirirana nokubatana. That is the DNA yeZANU-PF.
Isibongo seZANU-PF kusukela phansi kusiya phezulu ikuthula, ukuzwisisana lokubambana. Iyo insika yeZANU-PF.
We say no to violence throughout. Peace in the morning, peace in the afternoon, peace in the evening, peace at night.
Siti phansi ngodlakela, ukubambana ekuseni, emini, ntambama, lasebusuku.
Love in the morning.
Uthando emini, uthando ntambama, uthando ebusuku.
Love at night.
Umnangagwa uthe njalo uhulumende wakhe usefeze okunengi okulethe intuthuko empilweni kaZulu okufana lokutholisa abantu bakobulawayo amanzi.
Kanya emvura kuno kwaRari tiri kuvaka kunzi dam kubulawayo kubulawayo makorosa kubulawayo anga achingotambura achishaya mvura ichingotambura achishaya mvura. Vakauya the Second Republic takaenda kuna mandlovu kuna inonzi Aquafa.
Udaba lwamanzi napha eHarare saka idamu kobulawayo eminyakeni yonke le edluleyo ibulawayo ibibhekane lokusilela kwamanzi kodwa ngokungena kukahulumende wami embusweni sahamba enyamendlovu sagepha imigodi kulwandle oluphansi iAquifa lapho esidonsa khona amanzi esiya kobulawayo sehlisa udubo lwamanzi kuleli dolobho kathesi siphezu kokwakha iGwayisha ngani dam lapho esizadonsa njalo amanzi esiya kobulawayo
Chirukubaka zempa ipi ya mvura eno baku baisha ngani chambla wae.
Kwa bula wayo kona umsegeli webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Welshman Ngube ube lo mhlangano ku Ward 8 engubo yenja. Lapo asole kona umbuso we Zanu PF esithi abantu kumele bavotele ibandla lakhe. Sixoxelo ncintisa edinga ukuba ngukansila wali wadi umnumzana Edwin Ndlovu.
Abantu bebaningi abebandla le-CCC izakhamizi osomabhizinisi lalaba babangamakhansila khona ngala bahlanganisela-ke u-alderman Maston Hlalo lobukhokheli bebandla uprofessor Wilson Ncube nguye guest of honor nguye-ke okhulumileyo kulowo mbuthano kube kuhle kakhulu abantu bathi hatshi sebehluphekile kakhulu eZimbabwe yikho sebefuna-ke umbuso omutha umbuso we-Students Coalition for Change ngokunjalo bathi bona-ke i-by-election le esiyakiyo yi-appetite etshengisela ukuthi u-2023 uzahamba njani so bathi bazaqalisa-ke ukutshengisela-ke e-by-election bavotele-ke ibandla le-Students Coalition for Change so hhayi kube kuhle kakhulu abantu badabula bagcwalisa i-ground-ke engubo yenja-ke kube kuhle sibili sithemba-ke bazaphuma njalo ngokuningi ilanga lokuvota mhlaka 26 March bevotela-ke i-candidate yabo
Iyikuphi okumqoka okukhulunywe ngubaba Welshman Ncube kulumbuthano?
Ubaba Ncube akukhulumileyo okuqakathekileyo yikhonokho ukuthi abantu kabahambe berejista bavote wasephinde esisho futhi ukuthi abantu abakhethwayo ukuba ngokhansela kumbe ngomember of parliament bakhethwa ukuthi kube yizigijini kube yizisebenzi zikazulu bathungwe ngabantu hatsho ukuthi bangafakwa sebezinkosi-ke sebeyiba sebevuthe abantu kuchasisile khona lokho ukuthi-ke njengetriplesekulusesifaka candidate-ke azalalela okufuna izakhamizi kube yizo-ke ezibathumayo watsho njalo wathembisa ukuthi-ke ozangena-ke engaphansi kwebandla le-Students Coalition for Change angahlala ndeli intando kaZulu-ke uZulu kumele abuye ebandleni atho ukuthi hhayi lo ngasasebenzi kuhle lathi akhithwe kungena omunye
udaba lokudlephana esilubonayo kubandla lenu khona ngapho kobulawayo endaweni ezifana labo emganwini phezu kokuthi ngubani omele ancintise emele ibandla alukho yini lapho oncintisa khona kuward 8
basengcintisa khona kuhamba kuhle kakhulu besilazo izi-structure zama-branches bonke abantu behlangene sinabo-ke abe-conference coordinating committee TCC besileabe-province uchairman ubaba u-James Sithole kade khona besilabo ku-national executive bebekhona silo msekeli kamongameli webandla ubekhona ukutshengisela ukuthi sisebenza simanyeni sindawonye njengo-ward 8 sifuna ukuthi libisele-ke ewadena leyo kubandla le-Citizens Coalition for Change ingathathwa ngamanye amabandla hhayi kuward 8 abantu babambeni sisebenza ndawonye
umnumzana Edwin Ndlovu uncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 8 emele ibandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo kusenjalo lanxa leli bandla lalithe lizalungisa udaba lokubhaliswa kwabantu ababili ndawo yinye abazancintisa belimele kukhetho lwamakhansila kobulawayo lokhe lumumo ungalungiswanga lanamuhla kubikwa sokulokuxabana phakathi kwamashona lamandebele kulezi ndawo Namuhla inkokheli yaleli bandla evela eHarare ibikhangelelwe ukuzolungisa lingxaki. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Iningi labantu bakobulawayo lisele libambe ongaphansi ngokwenza kwabe-CCC abakhanyaso lokudonselana besaqala kubangwa izikhundla ekuncintiseni kukhetho oluzayo lwama-by elections umnumzana Sweden Chirota isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change ekobulawayo province ukhuluma ngokudonselana kwabameli baleli bandla kukhetho oluzayo
akusena yindlela ngoba amalanga akhona sedlulile leyo angazake ngiyivile
yazi nqa uyisikhulumo yakuthanda ukuthi uvike leka hayi ubaba uhlabani wafaka amaphepha akhe ekuseni uhangazaba le contact labanye ebandleni amaphepha kaMpumelelo Moyo ayungena ngamafubi alibuhlabani kachichanga ifoni mbonani kwakuya kwangasoze kube lodaba nona lo lesesibu khangile
umnumzana Kitol Shoko obengusenata webandla le MTC Alliance engakaxoshwa ephalamende owamanje selilunga le TBC usula umncintisa kwalaba ababili abebandla lakhe kuma-by elections
into eyama-candidate kutokuthi sifanele ukuthi siyilungise njalo especially nxa sesifika ku-2023 uyabona kulabanye abangeni ngenkalo kodwa nabo abangasibubeki bengena ngebiso leyo so umuntu onjalo vele kasiwe
udubo lokubhaliswa kwababili uncindisa izikhundla sinye bengabe bandla le-CCC alukokubulawayo kuphela kodwa lasemasingo lapho bagcine sebebophisana sokutshaywa kwesifazana unkosikazi Thokozile Mutshutshuthi ngamanye amalunga aleli bandla amahlanu imala yesitudio 7 igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora ozithi ungumkhokheli njalo we-MDC Alliance ube lwakhe umhlangano e-Highfield lapho akhuthaze khona abantu ukuthi bavotele ibandla lakhe. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umhlangano wethu uhambe kuhle kakhulu sike saba nje lohluphanyana olokuthi bese kungathi kuyahlupha amapolisa esengathi athi abantu baningi kakhulu ngoba hayi abantu ababuyile bebabaningi kakhulu sibi bedlula inkulungwane mhlawumbe ezine belanda ezinhlanu kodwa ekugcineni yokugcine bebona ukuthi abasoze baphumelele kuhluphaneni lathi umhlangano waqhubekela phambili. Umongameli wethu ubesekelwa ngabakhokheli kumbe omongameli bamanye amabandla awe-alliance labantu abamelele abeyabo abafana nabe-MDC, OPDP, OMCD, lamanye ozanondonga abakhulumile futhi kulokho beqinisa i-MDC Alliance, umbutho we-MDC Alliance oka-5 August 2017 owabunjwa ngu-President uTsvangirai ukuthi lokhu sindawonye, lokhu sigcizelela ukuthi sisebenza sindawonye singamabandla wona lawa ayisikhombisa njalo ekuthini ubaba uDouglas Monzora nguye umkhokheli osemthethweni ngoba kunguye okhokhela ibandla le-MDCT. Enkulumeni yakhe-ke ukhulumile upresident into eziningi eziphathelane lokuthi ukhankaso lwethu lumayelana ngani ekuthini lumayelana lokuthi ama-councillors ethu ayezisebenza ngokuzikhandla ukuthi alungise imigwaqo, imigwaqo ifile emadolobheni azame ukufuqa ngendlela yonke abakwanisa ngayo uhulumende nalo ezapiye futhi akwanise ukuthi akhiphe imali ngesikhathi ayikhona ukuthi ehlela abe sesithi uyazenzela umsebenzi wama-local authorities kukathi nguye ophuza ukuwa-approva ama-budget njalo nguye olamandla okwenza yonke into phezu kwama-local authorities.
Uthi wena dubele phosela phoxana lamapholisa ngoba abantu bebebaningi kakhulu kodwa sibone abanye befaka imifanekiso enkundleni zokuxhumana besithi bekulabantu abalutshwana kakhulu iqiniso yilisho.
Into abantu okumele bayinanzelele yikuthi thina njengebandla le-MDC silwiswa ngabongqondongqondo ochopheshe kweze-information abafana labo Jonathan Moyo abafana labo Hopewell Chingono abafana labo Dr. Rwanyi wayesebenza ku-Daily News abafana labo Alex Magayisa laba ngabantu nje abathi bangavele bathinte ikhompyutha bakhiphe amanga ayagcwala iganga lonke aze abe liqiniso bathethe imfanekiso ekuseni kufika imota zethu zisethula abantu bathethe imifanekiso eyabo-10 11 ekuseni umhlangano ungakaqalisi ayisikho okwenzakeleyo ekugcineni abantu basebegcubele abayithathanga ke leyo mfanekiso abakhulumi ngakho so iqiniso yilona leli endikhulumayo abantwana be-MDC abantwana bakatswangirayi baphumile babuyile emhlanganweni bazwile ukukhokhelwa.
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela ntweshwe, lamlela nampa wafume mbuna.
Kwezemaphandleni izakhamizi zezansi yamaNdebeleni ezihlezi zibhekane lendlala zithi lonyaka zikhangelele inala kulandela ukuna kwezulu elihle. Kubika Albert Ncube.
Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi zikhangelele isivuno esihle lonyaka esizaqeda indlala evame ukuhlasela kulumango okubangela ukuthi abaningi baphile ngokuncedo oluvela kunhlanganiso eziphathisa abalambayo kanye nakurhulumente. Unkosikazi Janet Ngalo ematshetsheni eGwanda North uthi umangoye kasayi kulala eziko.
Emasimini kuhle kakhulu kakhulu, izulu linile, sahlangelile kanye lozonke umumbu, amabele, izilimo ezincane sikhuluma sinje sesidliwobi namakhomane, kuhle kakhulu emasimini.
Amazwi kamankala agcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo wefilabhosi.
Abasezibomvini labasezidakeni abavele bamilelwe, kuhle kakhulu, bazathola. Uhlupho olukhona nje yifertilizer. Ifertilizer yaphuza ukubuya, ithe ekubuyeni kwayo kwabuya u-D itop abanye lakhathesi lokho bengakayitholi, ukuthi abantu bahambe bayithenga ezitolo, ezitolo vele kayithengeki.
Umnumzana Zwelithini Gabulo esitezi yena uthi labo bakhangelele inala xa izulu lingaqhubeka lisina kuhle.
Kuyabukeka izulu belisina kuhle sibili, i-fertilizer yilo hlupho esibe lalo kakhulu sibili ngoba abantu abazange bayithole ngokwaneleyo. Nxa kuqhubeke kuhle singaba lesivuno esihle.
Lanxa kuthembisa kwezinye indawo eGungu eGwanda South bathi izulu alini kuhle, nangumnumzana Ezra Wadenga.
Izilimo azikho right, amanzi ayafuneka. Ngikhuluma kanje okwayizolo belike lathwala sithembele sibili ukuthi hayi umeliza cha phansi seliphuzile, liyafuneka izilimo ziyafuna amanzi.
Izanuse zomkhathi zithi izulu lesiphepho likhangelele ukuqhubeka lisina kunyanga ezilandelayo, okuzindaba ezimnandi kubalimi loba nje urhulumente sithi ukhathazekile ngoba leli zulu lilakho ukudiliza imizi kanye nezakhiwo njengalokho okwenzakale kwezinye indawo kumaviki amabili edluleyo. Uzulu ezansi emaNdebeleni uhlezi ebhekane lendlala embi ngenxa yokoma komkhathi kulumango. Kusenjalo izakhamizi emaphandleni zikhuthaza urhulumente kanye lababalisi ukuthi balungisise udaba lwabo ngokuzwanana ukuze abafundi bathole ithuba lokuqhubeka ngezifundo zabo. Lokhu kuza ngemva kokuba urhulumente emise umsebenzi ababalisi abakhalele umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngomvulo. Umnumzana Love Moncube Matobo uthi usasa labafundi akumelanga liphazanyiswe ngalindlela.
Sicela umkhathi wababalisi ukuthi akasicabangeli singabazali, akasicabangeli siyi-community ukuthi engasivulaleli kusasa laba bantwabethu, engasivulaleli amadondolo ayiwa azasidonsa kusasa.
Unkosikazi Juliet Kiwane Westezi owake waba ngumbalisi uvumelane lo Ncube.
Uhulumende kumele abone ukuthi ababalisi balakho konke okuswelakalayo ukuze abantwana bafunde, ukuze izikolo zisebenze, ukuze isizwe siye phambili, ngoba isizwe esingelamfundo sifile vele.
Uliviki umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wengeze iholo lababalisi kanye lelezisebenzi zikahulumende, kodwa ababalisi bathi lilokhu liphansi. Baqina ngokuthi urhulumende kumele abaholise imali emelika edlula amadola angamakhulu amahlanu i-$540. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa nonkosikazi Cora Ndebele, yena oqhuba umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bevote ukhokhelwa ngabesifazana owe Be a Registered Voter Campaign. Lilami uSithandekile Mhlanga.
ngizala anelomhlali wedolobha lakobulawayo. Ngiqale lo umkhankaso ngemva kokunanzelela ukubana abantu abaningi abakho registered to vote. Sibonile labamaphepha besitsho ukubana uBulawayo usebungozini obukhulu obokuthi arejiswe ama-constituencies akhe, ngoba abantu aba-registered aba-appear on the voters roll bebathuthwana kakhulu. Nothi kuphela uBulawayo yedwa, kodwa imathebelelele nto yonke ejikelele inohlupho olufanayo olokuthi abantu abaningi they are not registered. Abantu abasazihluphi ngokubana babe-registered ukuvota ngendaba zokuthi abantu sebaluza ihope ekuvoteni. Ngalokho abasasiboni isidingo kusukusela kwintsha encane, ama-youth abaningi okufuze ukubana ma befikisa i-18 bayirejista. Abasazihluphi, bavele nje balibuze ukuthi kuyanceda ngani ukuvota, ngoba ilizwe libi nje ukuvota lokho ebevota lani lavota abadala kudala kodwa kulanje. Yikho ngokubona kwami kusiba le ndingeko le yokuqala this campaign be a registered voter campaign to encourage wonke umuntu oyisizalwane sakobulawayo, ongumhlali wakobulawayo, ongumhlali wemahlebeleleni yonke jikelele ukuthi akhuthazeke, simkhuthaze ukubana ayiregister appear on the voters roll, ngoba imahlebeleleni ingagcina yehliselwe inani lama-constituencies ayo, ngoba sibalutshwana abantu abaregister.
Ungasichasisela ukuthi kuyini kahle kahle abantu okufanele bakwenze ukuthi bekhuthazane ukuthi bebhalisele ukuvota?
Umkhankaso lo ukhangelele kakhulu abantu abangomama, ngoba ngibone ngananzelela ukuthi manxa imbokodo ingaphakama ifuqe utshintsho luyenzeka. Yilokhu ngakukhangelisa ikhampeyini le kubomama ukuthi omama kabasukume bekhuthaze izimuli zabo ukubana ziyirejista. Ngibone ukuthi ama-political parties lama organizations amaningi, ama-civic organizations asezamile ukukhuthaza abantu ngendlela ezijiyeneyo, kodwa sila abantu baphakamile yebo kanti kodwa utshintsho lwakho ngalube luncane. Ngasengibona ukuthi to intensify, ukungezelela umfutho kulokho okwenziwa ngama-focal parties lama-civic organizations, yikuthi sikhuthaze ukubana umkhankaso lo uqale ezindlini. Ngasengibona ukuthi manxa uqale endlini, ngubani vele ongawufuqa lo mkhankaso? Ngabona ukuthi umama yimbokodo, umama ngiyofuqa izinto zenzeke endlini. Ngalokhu ngathi mama, umama wonke kaphakami afuqe imuli yakhe. Umntwana wonke ole 18 years akayirejista. Umkakho mama nxa engekho registered akayirejista. Izisebenzi esihlala la zezindlini abasincedisa amankazi nezindlini nxa engekho registered akayirejista. Izihlobo, abangane ababe registered, umama angavetshela omunye umama umfana la yenze ngendlela efanayo, kusiyaphela ikhampeni leyi ekhona. Ngikhangelela ukuthi kase kulushintsho oluningi.
Ngubani okuphathisayo kulo umkhankaso, njalo usungule nini? Kukanti abantu bawamukela njani
umkhankaso lo? Abantu bawamukele ngendlela elohlonze, bawuphakamele kakhulu, ngoba sithe siwuqalisa ngolwesine ku-social media sathumeza endaweni ezihlukeneyo. Abantu bangezela ngokubana bafuqe bathumele kuma-groups amaningi. Ngezinye indlela abantu bawuphakamele in a positive manner, okuyikuthi ngikhangelele ukuthi ungavele uqhubeke siwu-anticipy sesingena ezindlini umuzi ngomuzi, sesingena ilokishi lokulokishi, sesingena lasemakhaya lapho umkhankaso lo ugqika kabani, ngoba uzayenza kubana umama wonke aphakathi. Okwamanje akula muntu akade sincedisayo, esiqale nje umkhankaso lo sizosho abomama abancedisayo. Engikhangelele ukubana bazancedisa abakhanya besimphakamela kabani lo mkhankaso. Umama be-Freedom Alliance, they are willing to join the campaign, siwuphakamele, siwufuqe kabani.
No, nkosikazi Khora Ndebele oqhuba umkhankaso we the registered voter campaign. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lelami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
uhlolingani tshona njani izilukandaba sekufana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi sihlaziya udaba lokhetho oluzayo wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
mangibonga ukwemukelwa ehlelweni ngibingelele nabalaleli
ubona njani ukuxokozela ukukhona ekhaya ikakhulu unxa sikhangela ukubana sekuzafika ukhetho lwama by elections ngenyanga ezayo
kuyivamisa kwinto ejwalekile kakhulu ukuthi uma kugaywa uxhaso lokuthi kutholakala amavoti kube khona ukuxokozela ngoba ziyabe sezinyathela namasondo sezibanga ukuthi ziyabe athamanzi. So into ekhona ke ukuthi sisazobona kukhuphuka izinga lodlame lusenziwe kakhulu kulaba bamabandla aphikisayo beboshwa abanye bebothela izinto nje ezingacacanga kuchithwa imihlangano yabo ngoba kusenzelwa ukuthi bangatholi ukuthi balalelwe njalo bazwe ngabantu ukuthi baphethene. Konke lokhu yabo kusenziwa libandla elibusayo elezana uPF ngoba livele lihleli liphila ngakho lokhu kusukela ekuqaleni kuqala ukhetho njengama 1980 izana uPF ivele idla ngodlame so kusazoqhubeka kusiba lengxaba ngxoza mpela ngokuphathelana lokhetho ingungu mayisiya ikhala isiya phambili kuzobonakala kusiloko lengxaba ngxoza yakho niqhubekela phambili kuvele lokho sokwaba ngumkhuba welizwe laseZimbabwe
siyabona ukuthi nxa sikhangela imbali yezokhetho elizweni siyabona ukubana ibandla lezana uPF aliyandisanga ukunqotshwa kuma by elections ubona njani lesisikhathi
kuliqiniso ukuthi uma sesibheke emva umlando wekhetho lolo lokuchibiyela ama by elections akuvamanga ukuthi ibandla lezana uPF linqotshwe yilo elihamba phambili ngokunqoba lokho kwenziwa ukuthi kulezinto ezimbalwa abazenzayo okokuqala uma sesibheka lezi zinto ezizothiwa ngama resources bayazibutha baziqoqele kulawo ma constituents ambalwa bezisusa ezwe lonke jikelele besenza ukuthi bangangaqotshwa lokho kungabe kusitsho izimali ngabe kusitsho izimota ngabe kusitsho nabantu abangasuswa kwezinye izigaba bayobhaliswa kulezo ndawo okuzoqhutshwa kona ukhetho ukwenzela ukuthi bafike lapha bangenzelele inani labantu abazavotela umuntu wezana lesizathu sodlame uyabona makuthi lukhetho oluthinta ilizwe lonke ukuthi bazichaye ilizwe lonke kusuka kungabilula
nxa ukhangele ikakhulu ezigabeni zemandebeleni ubona ungani kuzahamba njani
ngokubona kwami izana uPF yezonqoba kungakhathaleki ukuthi isizathu sayo sokunqoba singabe siyisithi kodwa yezonqoba emathebeleland emadolobheni konke nasemakhaya izonqoba uyakhumbula ukuthi ama MP ezano anjengabo Chingadube labanye abake bangena before babe ngene ngesikhathi sokhetho lwama by election akuvamanga ukuthi izano inqobe ekhethweni lwezwe lonke kwenzeke kanye kulendoda yomkhulu okuthiwa ngumo or something. Hiyo yangena ukuthi yangena ngamgunyathi bani mhlawumbe bayakwazi abaningi kodwa ke ekhethelwe njengalolu olwe by election izathatha izano kobulawayo ishaya ibuthe yonke igeqa amagula izoshaya ibuthe futhi nakwezinye izigaba ezifana labocholotsho nakwe yonke indawo lapho kule by election khona so njengezizo thing izibeke ngaphambili ukuthi izimali zabo zonke abanazo izwe lonke i-resources zabo zonke izigebengu zabo zonke bazozibuthela ndawonye baphinde futhi bathuthisa abantu abakuzigaba ezingavotiyo baye babhalisela ukuvota kulezi ezivota manje kube sekusiba yibo abazokwenza ama-candidates ezano anqobe iparty enjenge-CCC izolandela ngamavoti eduze lezano khona lapho i-MDC Alliance ayisekho leyo ayizukuthola okuyaphi izaphu ingakhula yona kusukela kumavoti kade wathola kukhetho lwedlule kodwa akuzwa ukuya ngaphi lokho abazokuthola asozinqobe ingakhula njengebandla yona kukhuphuke inani labantu abayivotele manje kodwa ke ayizukuthola lutho noma ngakuphi kwelizwe
siyabonga Chris siziphethe ngebezihamba phambili Amabandla ezombusazwe achiyeneyo asungule imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections namuhla. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bavotele iZANU-PF hantshi amabandla aphikisayo afana le-MDC le-Citizens Coalition for Change. Kobulawayo, umsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa, uMnumzana Welshman Ncube, ukhuthaze abasekeli be-Citizens Coalition for Change ukuthi bavotele ibandla lakhe ngoba iZANU-PF siyehlulekile. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, nguNtungameli Nkomo.